Salvation Army tine zvakawanda zvatinongobatsira sekuziva kwenyu social services yemuAmerica inobatsira zvikuru kunyanya zvinhu zvekudya nekumeka sure kuti vanhu vawana zvizvi zvavanonida pekurara, pekugara. Saka zvese izvozvozvo unozivawo kana uri wekuZimbabwe unenge uchibatsira vanhu vese asi unofungawo pamusoro pevana veZimbabwe. Takaedzawo kubatsira ivi painge ichinyanyonetsa paya paya paane malockdowns taitotora tichodherivhara food kuvana veZimbabwe nevana veamericawo zvakare, but zvikuru sei kufunga pamusoro pevana veZimbabwe. Taibatsirana navo nekungoona kuti vari kuhaiti here, vagere zvakanaka here, pane ari kurwara here, pane vatiro kuna kubatsira here. So taingofamba takadaro. Takashaikirwa navamwe sisi vaiita basa rakanaka zvikuru, kwete neCovid, but vakangoshayawo nematural conditions. But vakashaika tikamhanya maya tese sevana veZimbabwe munoma muNew York muAmerica yese, tikavatsvagira mari tikavaendesa kumba, tikabatsirana tikabatana zvikuru. Paya pamunonyeperwa muzhinji vana veZimbabwe havana akubatana, havana kubatana, but chokwadi ndechekuti tinayo unit nekubatana kwacho chatinako zvakare. Batana mukita zvinhu zvakanaka zvikuru sei even nenguva yaCovid inoyo haiwa yatotibatsira kuti tibatane kupfuura zvatandakaita kudhara.
Chizvarwa cheZimbabwe ichi chakafira muno muAmerica ndiani uyezve makavabatsira?
Vainzi sisi Catherine Meja vaive munhu aibatsira vanhu vakawanda zvikuru, vamwe vakatoita mabasa, vamwe vakawana pekugara pamusana pasisi vava. So pavakashaya takati isusu ava havaende kuGoFund ava, ngatitaurei isusu seshamwari dzavo, ngatibatsiranei tiraise mari yekuti amai na baba vanoona mwana wavo. Shuwa takazviita tikaraisa $32,000 zvisingambowanzoitika. $32,000 yatakabata uye tikakurumbidza kuvaendesa kumba. Within 2 weeks vakanga vakumba. Kazhinji zvinotora kana mwedzi chaiwo kuti munhu aende kumba, but Mwari vakatikomborera nekubatana kwevana veZimbabwe neZimbabwe embassy nevekuZimbabwe zvikafamba zvakanaka zvikuru.
Pari zvino tinoona kuti makatanga imi mubatanidzwa padandemutande, mubatanidzwa upi uyezve unoshanda sei?
Mubatanidzwa wedu unonzi Zim Family USA. Zim Family USA hashtag yacho iyoyo, hashtag Zim Family USA. Chinangwa ndechekubatanidza vana veZimbabwe. Tiriuda kuti chite yatiri kuti human touch, kubatana kwekungotaura nyaya, kutaura nyaya pamusoro peZimbabwe nekwatakabva nekwatiri kuenda uye nekungobatana nekuita maevents uye ndepekuyamurana uye ndepekuyananisa vana veZimbabwe kunyanya sei vari muAmerica.
Vanenge vachida kupinda mumubatanidzwa uyu vanokuwana isi?
Vanongotibata ipapo paZim Family USA, mukati Zim Family USA at gmail munobva matibata. Zim Family USA at gmail. Mukada kubatawo mufundisi munogona kungovabatawo, is 845-519-0710 845-519-0710.
Vamwe vangada kuziva kuti ivo Pastor Ngwenya ndiani, mamwe mabasa apa muri kuitawo imi semunhu?
Ini ndiri mutumwa waMwari. Mwari vari kundishandisa zvinoshamisa kuZimbabwe ikoko. Izvozvi ndiri kuvaka Youth Transformation Center, musha wandiri kuvaka wekuti vana vauye vachinjwe upenyu, nyika yese, the whole world iuye idzidzire culture yeZimbabwe. Tiri kuzviitira kwazvimba izvi kuchivhere, vauye vafare, vazive kunonzi kudzura, vazive kunonzi kumora uchi, vazive kunonzi kupama mombe. Tiri kuzviita zvese izvozvo pavillage yo Youth Transformation Center iri kukwazvimba uko, kuburikidza nechiitwa chinonzi Zimbabwe Summer Camps. Mukaenda paFacebook mukangotsvaka Zimbabwe Summer Camps munobva mazviona. So ndo zvatiri kuita izvozvo, tiri kuchengeta nherera kuZimbabwe uku. Mwari vachitibatsira vari zvimwebeka, mwari kuenda kuchikoro. Izvozvi pandakabva kuZimbabwe muna February munomu, ndakasiya ndapa mabhora, nyaya yekuti tinoramba tichiti vana vari kuita madrugs, vanhu vari kudini vari kudini, isi pasina chatiri kuvapa chinovabatsira. Hazvina zvazvinobatsira. Uye kana muchida kuti tibatanewo imimi kwamuri ikoko, muchida kuziva maprograms ari kufamba sei, aiwa ndibatei,